kunyange hazvo Caps United yakatora mukombe weleague sezvaitarisirwa nevakawanda. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti chikwata ichi chinofarira kutenga vatambi vatsva kana chichida kuita zvakanaka muCup Champions League. Muongorori wemutambo wenhabvu Vasifas Kaseke vanoti Caps United haina kunyatsosimba zvekuti inoda vatambi vatsva vakati wandei kana ichirota zvekuita mashiripiti makundano emuAfrica aya.
Caps United inofanira kutenga maplayers pakati nekumashure. Hard lives rekwi ehe, munhu anokwanisa kutamba bhora. Even pfumbi dzai vanokwanisa kutamba bhora. Asi timu yayo iri ndani, timu yavo iri right, asi ida kusimbiswa. Iri kutoda maplayers akasimba.
Muredzi wemagreen machine Mafarai Jere vakataurira ruzhinji rweZimbabwe kuti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wemuAfrica uyu sezvakaitwa neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa gore rino. Asi mutsigiri weCapes United vatongesa hama dziripi vanoti kutamba muAfrica kwakasiyana nekutamba neBorder Strikers, Cholocho Pirates chapungu kana Mutare City Rovers vachiti ivo magreen machine anofarira kuita gadziriro yakasimba kuitira kuti vaite mashiripiti mumakundano emuAfrica aya.
Bhora remuAfrica ndere mhando yepamusorosoro, saka Caps United yasogona kunyatsogadzirira, kunyatsogadziriro yakanyatsonaka chaiyo kuti zvinyatsofamba vaite gadziriro pamusorosoro chaizvo.
Mumwe muteveri wenhabvu asi achifarira chikwata cheDynamos vaRichard Musikavanhu vanoti semaonero avo Caps United haidi shanduko yakati kurei, asi vachibvuma havo kuti panoda vamwe vatambi.
Caps United dine mukana wekunotamba zvakanaka, asi ndinofunga kuti dai pawedzerwa vamwe vatambi kunyanya kustriking force, vochitarisa tsipa vana Leonard Tsipa havagone kulasta, munhu akura ngapa beef we strike force.
Murairidzi weCapes United Lloyd Tembwe anotenderana neveruzhinji kuti chikwata chake chinoda kusimbiswa, asi achiti iye nyaya iyi achaona nezvayo kana abva kuzororo rekisimisi. Iko zvino Tembwe anoti inguva yekupemberera zvavakakohwa mwaka uchangopera.
For now, don't enjoy at this moment.
Pamusoro pekutora mukombe weleague, Chitembwe ndiye zvekare akatora mukombe wemurairidzi akagona basa kukunda vese weCoach of the Year. Kunze kweCapes United, Zimbabwe ichange ichimiririrwa zvekare nengezi Platinum Stars, iyo ichange ichitamba muCup Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.